Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera gumiguru 13 2018 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, wabudisa musungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudyandigere voyaura nenhamo sezvo vasiri kuwana mari dzepenjeni yavo. Tichakupai zvabuda mimitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Utungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU Wabudiswa musungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu. Vanga vari muhusungwa, vanhu vanomwe avo vanosanganisira mutungamiri weZCTU, vaPeter Mtasa, munyori mukuru wesangano iri, vaJafet Moyo nevamwe. Vanhu ava vakasungwa nemusi wechina vachipomerwa mhosva yekuungana vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Musi uyu mapurisa akasungawo nhengo dzeZCTU kumasvingo nekwamutare dzichipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga. Asi vasungwa vekwamutare nekumasvingo vakabudiswa muhusungwa vachinzi vazodzoka kudare pachishandiswa masamanisi. Vamutasa nevamwe vavo vakamiswa pamberi pedare nezuro muHarare asi nyaya yavo haina kupera sezvo mapurisa aichinja nyaya yaipomerwa vakuru veZCTU ava. Kuratidzira kweZCTU kwaive kwakanangana nemutero wakadzikwa nehurumende wokubhadharisa vanhu zvikamu zviviri kubva muzana pamari yavanenge vashandisa inotangira pamadhora gumi zvichikwira. Mutemo wokubatwa kwemari uyu wakagazitwa nezuro uye wakatanga kushanda pakati peusiku hwapfuura. Vamutasa nevamwe vavo vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero revanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano iri vakumbira emafunda kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei kumatare.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akwanisa kuwana mutongo webhel kana kubudiswa kwevanhu 7 vatungamiri veZimbabwe Congress of Trade Unions vanosanganisira President Peter Mtasa, SG waJafet Moyo nevamwe vavo vapihwa bhel re$50. Tinofara kuti wabudiswa kunzi vange vachizoenda kudare vachibva kumutenda kwavo.
Nezuro takambonzwa zvichitaurika kunzi kwakaswera vachichinjirwa chinjirwa mhosva dzavanga vachipiwa. Mhosva yavazotongerwa chaiyo chaiyo ndeipi?
Vari kupiwa mhosva yekunzi vakaungana vaine chinangwa chekupara mhosva yekuti abvunga popoto munyika. Ndomhosva yakazonamirwa kwavari nezuro. Vakazobvokeswa kuHarare Central vakambotanga vanzi vaita mhosva inonzi mushurungu disorderly conduct kana kuti kungoita zvisina maturo. Saka takangoshokawo nazvo, takangoshamisika, takangotikatyamadza kuti inyika rodzikwe, tadzoka kunyika yamugabe here inoti vanhu vambonzwa kukoti vazodzoserwa vachiti vakuchinjirwa mhosva vakubviswa pane apo. Saka vazopomerwa mhosva yekuti vakapara mhosva yekuchora mutemo weSection 37 yeCriminal Law Code Penal Reform Act yeZimbabwe.
Vane nyaya here chaiyo chaiyo yekuti vangatozotarisirwe kunzi vangapuhwe mutongo wekupinda mujere?
Izvozvozvo ndo zvatinoramba nekuti tinoziva kuti bumbiro riri reZimbabwe ritsva rakanyorwa muna 2013 rinotendedza vana vevhu zvizvarwa zvevhu mukudemonstrata kana kuti mukuita petition pavanonyunyuta pavanorwadziwa. Kuti nyika iri kurwadza kunyeta iri kurwadza munhu wese handiti. So kubira rino bvumidza kuti vanhu vanyinyite vanhu vataridziri saka tinodavira kuti nerimbo rekuti tongaverezwa recongress of trade unions vachaonekwa vasina mhosva.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vachitaura vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudyandigere vanoti vari kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti vabatsirwe mukugadzirisa dambudziko ravakatarisana naro rekusapihwa mari dzavo dzemudyandigere. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti vari pamudyandigere asi hapana mari yavari kuwana kubva kuLocal Authorities Pension Fund, iyo inobata mari dzemudyandigere dzevashandi vekanzuro. Nepamusana pekushaya mari dzavo, vanhu ava vari kutadza kubhadhara mari dzemvura nemimwe mitero, izvo zviri kuzopedzisira vavharirwa mvura nekanzuro. Mumwe wevanhu ava vaDennis Mupezeni vanoti kusawana mari yavo zviri kuvatadzisa kuronga upenyu hwavo zvakanaka.
Ndakanga ndiri employed necity council kutibata ritaya muna 2014 muna July. Up to now mari dzedu hadzizviri hazobuda zvakanaka. Yangu ine mari inongo yaiti mbichana mbichana yelamsam, asi imwe yacho yese hasati yauya. Mastatements acho ekushova kuti mari yaapapi yawanda zvakadii handina hadzizi kuipiwa. Mastatements acho haasi kuuya. Iye pamwedzi pamwedzi yatove nealmost ma 46 months isati yauya. Kumba uku kwatogara kuHatfield mvura iri kuvharwa.
Vamupedzeni vanoti kwakatomboya vanotevera zvikwereti zvekanzuru vachida kuti vabhadhare mari iyi, asi ivo vasina mari yepamudyandigere yavari pihwa.
Kwakauya matsamba emadebt collectors vachiti vada kuzotora maproperties edu nekuti hatizobhadhara mari. Asi kuita here ikoko kuti isusu takasenzera city council kubvira 1981 mupim city council kusvika 2014 pasina chanzeni chakaipa chatakamboita mubasa, asi mari haizi kuuya. Saka ndio chimwe chichemo chacho chatikudawo ichochezvo chibatsirwawo. KuLPF kwacho takaenda ikoko kunonzwa mumwe munhu achiti ndakapiwa mari yangu, mumwe achiti handa kupiwa. Kushama kuti vaya vanopa chirudzii selectively kudaro. So
kubva zvavaendeswa pamudyandigere vaIgnatius Sanika vanotiwo vakapihwa kachidimbu kemari yavo kuitira kuti vanorapwa tsviyo, asi mari iyi haina kuuya nyore.
Ini vakandipa mbichana 10-10 ndatoenda nenyaya yehurwere because inini ndakadhivhelopa epilepsy ndiri pabasa ipapa. Saka ndakatozonyorerwa tsamba nadokta kuti ndiende. Saka takaramba tichipusha chete pakundipa mbichana iyoyo isiri kukwana, yakatozopera nekuti mapiritsi matablets nekwandanga ndaadvisedwa nadokta wangu kuti ndiende ndakatabva ndatadza. Saka iye zvino mari yangu yavakasara nayo neiyo iye pamwedzi vatoone chikwereti pandiri nekuti vangadai vakatanga kundipa kare.
Mutauriri weHarare City Council vaMichael Chideme vanoti mari yevashandi yakabatwa kare neLAPF nokudaro kanzuru haina chikwereti navo, asi vanobvuma kuti kanzuru ine chikwereti kuLAPF chemari yevashandi vachiri pabasa. Meya weHarare vaHebert Gomba vanoti LAPF ndiyo inofanira kujekesera vanhu ava kuti chii chiri kuitika pamari dzavo, nokuti mari yavo iri kutobereka iri ikoko kwete kukanzuru. Asi mukuru weLocal Authorities Pension Fund vaCharles Mandizvidza vanoti ichokwadi kuti vane dambudziko rekusabhadhara vanhu vari pamudyandigere nenguva, nokuti makanzuru ese zvavo emuZimbabwe haasi kubhadhara mari sezvaisimboita kare.
Dambudziko ratinaro nderekuti mamunicipality vanoye mari yedu yakawanda, ndosaka tiri kukundikana kubhadhara vanhu vaya vanenge vapinda pamudyandigere. That's the basic position. Mari kana ichiuya ichibva kuma contributor, under normal circumstances that money we invest kuitira mangwana, nekuti pension iyi mari inozodiwa mangwana not nhasi. Saka kana mari yainvestwa mabuildings for example, tinoona marental, tinoinvesta ku stock exchange zvinowana madividends. That is kana company ya declare madividends kana kuti capital appreciation. Tikaisa $1 pamwe kambani ikapepoma zvakanaka tikunzoona ya $2. But mari iyo inenge yakasupporta ma liabilities, which means kuti ma calls on the fund by my pensioners. Saka how it works is mari yainvestwa ku totem building. The current position is my buildings because ye depressed the business environment. But I was, my buildings are empty. very little coming from my investments yedu. Nyaya yeikonomi kuti ikonomi haina kugadzikana zvakanaka.
Vamba ndizvidza vanoti makanzuru emunyika ane mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora uye kanzuru yeHarare yave nemakore mashanu isingabhadhare mari dzevanhu dzemudyandigere.
Saka when you are not getting in my current contributions, it means kuti pato une gap. My investments yenyu has to perform zvakanaka with the major investment that we currently have in Unza. My steady income flows in my rentals. My rentals are one, they are subdued. They go to happen at demand.
Vakafano bata chigaro chemukuru weInsurance Pensions Commission vaBless Moka Zengura vanoti ichokwadi kuti vashandi vari pamudyandigere havasi kutambira mari dzavo kubva kuLAPF. Vakazengura vanoti makambani anobata mari dzepensheni ane zvikwereti zvinodarika mazana matanhatu ane makumi matatu emamiriyoni emadhora iyo inofanirwa kunge ichipiwa vashandi vanenge vave pamudyandigere. Vari pamudyandigere ava vanoti vava kuda kusangana navamunangagwa kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vayambira kuti vacharanga zvakasimba zvikuru Saudi Arabia zvikabuda pachena kuti mutori wenhau uye ari chizvarwa cheSaudi Arabia Jamal Khashoggi akaurayiwa ari mumuzinda weSaudi Arabia muguta reIstanbul kuTurkey. Sangano rinoona nezvevana pasi rose reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti chikwata chemuNigeria chiri kurwisa Boko Haram kumaudzanyemba kwenyika iyi charegera vana vanga vachishandiswa semauto vanosvika mazana masere nemakumi matatu nevatatu. UNICEF inoti inotarisira kuti vamwe vana vacharegerwa vodzokera kuvabereki vavo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Dr. Samantha Sibanda vesangano re Appreciate Africa Network rekuChina, avo vakawana ivo riremekedzo kubva kuUnited Nations semumwe wevanhu zana vakaita mabasa anonwisa mvura vanobva kuAfrica. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Ndotenda sezimakati yenyu.
Mungati tsananguro here ne mubairo wamakawana iko kuno ku United Nations.
United Nations mugore ra 2014 yakaita declaration yekusimudzira vanhu vatema. Saka kubva mugore ra 2014 kusvika 2025 makore aya gumi vanenge vachitarisa nekusimudzira vanhu vatema, inonzi most influential people of African descent. Vanotora vanhu vatema from nyika dzese dzepano pasi vane makore 40 zvichidzika, vari kuita zvinhu zvekusimudzira vanhu vatema munyika dzavari dzakasiyana siyana. Saka ini ndakasarudzwa nezvandiri kuita muno muChina neAsia. Ndozvakandiita kuti ndiwane mubairo iwowo.
Mabasa api amuri kuita imi imomo muChina nemuAsia panyaya idzodzi dzekusimudzira vanhu vechitema semudzimai anovachizvarwa cheZimbabwe?
Ini ndakauya kuChina kuno kuzotsvaka basa. Saka ndauya kuno kuChina zvandakaona zvisirizvo zvandaitarisira. Pandakauya kuno, I was one of the first Mazimbabweans akauya kuno, and I was also one of the first pioneer students kuUniversity of Zimbabwe kudzidza Chinese. Saka kuya kuChina kwandakaita ndakatouya neexchange program yekuUniversity of Zimbabwe the very first time atakauya, which was 2006. Pachakauya kuno kuexchange program takadzokera kumba tikatanga kuuya tichidzokera tichidzokera, but kuzogara muno muChina ndakatanga muna 2009. Zvino kumusha zvasina kumira mushe after 2008 ndokuzouya kuno kuChina kugara kuno.
Chii chakazoita kuti mufunge kutanga sangano renyu reAppreciate Africa Network?
Ndakaona basa, but discrimination yacho yanga yakanyanyisa. Kana uri munhu mutema, mari yaunopiwa salari inenge itori half pane murungu, but muchiita basa rakafanana. And vanokuudza pachena kuti tiri kukupa yakadai nokuti uri munhu mutema. Pekutanga ndakamboshanda ndikaita give up. Ndakadecida kuti regai ndimboenda kuchikoro. Pamwe ndikadzokera kuchikoro ndozodzokera kumusha, maybe zvinhu zvine zvanaka. Ndagraduata, I started doing Appreciate Africa Network, ndichienda muchikoro tichidzidzisa vanhu about Africa, the other side, Africa yavasati vambonzwa. Ndikafunga futi kuti since muzvikoro handisi kukavha vanhu vese, ndikati vamwe ndoita sei, ndofanira kutanga kuita maevents ekudzidzisa vanhu about Africa. Ndinoita Africa Night muno muChina, ndinoita Pride of Africa Asia Awards, because ndakaona kuti havasi kuziva, vaititorera also that maAfricans ari muno isiza tingori mateacher kana kuti madrug dealer. But ndaida kuratidza kuti mune maAfricans ari kuita zvinhu zvakasiyana siyana muno muChina, but havasi kuwana mukana wekuti vazikanwe kuti varipo, yekusimudzirawo maAfricans kuti vanhu vazive kuti tine maAfricans ari muno, madoctor, tine maAfricans ari kunyatsoita mabhizinesi ari kubudirira.
Mubairo uyu unouya nechii vazhinji vangada kuziva?
It's recognition. Auna mari mukati, but une maopportunities yekuti rambe ndichishanda kusimudzira rudzi rwevanhu vatema. Rune support United Nations like pa project iyo yekuti vangandibetsere sei kuti tirambe tichirwisa rusarura ganda iroro pavanhu vatema. Aruna zvokuti maybe pane bairo wemari kana kuti chii, aiwa kungoti wo vanoti tiri kuona basa rauri kuita tingakubetsere sei, kuti nokuti munoona kuAsia kunoku actually hakuna munhu angachiita izvozvi zvokusimudzira vanhu vatema, and which also made me not only be pavanhu 100 vavo, I got into the Hall of Fame for being the first one to recognize decades, the United Nations decade of people of African descent in Asia.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Samantha Sibanda vesangano reAppreciate Africa Network kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous nechirongwa chako chaunotipakurira nemusi wemugovera wega wega uchitiudza zvinhu zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipa nemugovera wega wega, Our Lives, upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nyaya yeparking muguta reHarare, kana kuti pekuti vanhu vanga vachisiya dzimotokari dzavo vachiita mabasa avanenge vachitarisirwa kuita muguta. Asi tinonzwa kuti nzvimbo dzekupaka idzi, panzvimbo yekuti dzinge dzichibhadhariswa nekanzuru, pane vamwewo vaakuitawo basa rekubhadharisa vanhu. Zvatinonzwa kuti nguva zhinji zvinopedzisira zvaitisa mhirizhonga vanhu kurwisana nekutourayana sezvatakaona zvakaitika musvondo rino. Kuti tinzwisise mamiriro akaita zvinhu panyaya dzeparking, tabata mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme. Tinogamuchirai nemufaro.
Munofara here kuStudio 7 nekuAmerica kwezoko?
Aiwa, tinofara zvikuru. Vachideme, nyaya yatoda kuti kurukurei nyaya yeparking muguta reHararomo. Tinonzwa vakawanda vedzimotokari vachinyuta kuti kune chikwata chatoita takeover kana kuti chatora masimba munyaya dzeparking zvokuti unenge uchitobhadhara kwavari panzvimbo yekuti unenge uchibhadhara kukanzuro. Mungatizova zvakamira sei?
Hongu, nyaya yeparking, munhu anopaka motokari, kanzuro ine kambani yayo inonzi City Parking. Saka City Parking ndiyo inoona nezvekupakwa kwemota, ndovane mvumo yekubhadharisa vanhu mari yekupaka. Then kune avo makoronyera anopakisa vanhu, vanhu vachibhadhara mari kuti vanenge vasikadi kubhadhara mari yekupaka paawa paawa vachida kuita zvemutsotsi. Ivavavo tiri kukurudzira vanhu kuti vanhu vasabhadhare kuvanhu ivavo, vanhu ngavabhadhare kukanzuru, kanzuru through City Parking inova iriyo kambani yekanzuru.
Asi tinonzwa vachideme kuti vanhu ivava vari kuita zvekupakisa dzimotokari, vamwe vacho vanotokurudzira kana kuita zvemhirizhonga kana munhu akanga aramba kuvapa mari achitanda kupa kune vekanzuru. Imiwo sekanzuru mune matanho here amuri kutora?
Hongu, matanho atinotora ndeyekuti tinoramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu vasabhadhare kumakoronyera iwayo, ngavabhadhare kuCity Parking. Vakabhadhara kuCity Parking, mari iyoyo inozovashandira sevatyairi vedzimotokari. Vakabhadhara kumakoronyera, hapana mari inombodzoka kuti ishande basa ravo rekunge ichigadzirisa nzvimbo dzinopakwa motokari.
Mune mapurisawo here anenge achiendawo achiona nzvimbo idzo dzinonzi dzinenge dzichikondirorwa naivo vanoita zvekupakisa ivavo?
Hongu, tinavo vedu veCity Enforcement. Tambingi tine mapurisa mashoma, siko zvino izvi takarikruta akati wandei, vatori pachirongwa chekutotrenwa. Saka tikudatarisa kuti munguva shoma nanai inotevera tinenge tari mapurisa ane uwandu hwakafanira nekukura kweguta redu reHarare.
Zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaitengesera vamigwagwa, mungatsanangura zvakamira sei?
Nzvimbo dzakati dzichipakwa nevanhu dzadzatorwa neavo vanoita zvokutengesa. Saka kungobvawo kubuda kwavakaita, motokari dzakwana pekupaka pakanaka pakakwana.
Ramangwana zvii zvamungataurawo nemamiriro eguta reHarare?
Tiri kuona rakajeka zvakanaka chose, tikaramba takachengetedza mashandiro atiri kuita iwayo izvozvi, guta richichena, vanhu vachipembedza zviri kuitika.
Tinotenda zvikuru vachideme.
Thank you.
Manga makateerera kumutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Animi muchirongwa ndini Ray Choto. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu nhasi. Black Rhinos yaita mangange neHarare City 1-1. Mangwana Dynamos iri kusangana neCapes United muRufaro Stadium. Ukuo Shabani iri kukweshana neHighlanders muGibo Stadium.
Masha, yeah, Masha, yeah, Masha, yeah, Masha, yeah.
Soto, ndianiko ari kutaurwa naamara uyu. Soto, mumanzwa Mara Brown, uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Utungamiri hweZCTU wabudiswa muusungwa nhasi mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso. Vaimbova vashandi vekanzuru yeHarare vari pamudyandigere voyaura nenhamo sezvo vasiri kupiwa mari dzepenjeni yavo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Muve nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzeNdebele.